Ramadan warikuno wakasikapawasiko kadambuziko rakanyanya chikuru kutisa kumbofungira mukati mweupenyu hwedu kana muhistri kana ukabvunza vakuru kuti makambozvionawo here. Zvandiri kutaura kudai chimanimani ito vanhu vatoriko vatori marundi haugoni kubuda muchimanimani nekuti izvo marodhi ese akatorwa nemvura. These mudslides dzaiuya makomo aiondomoka achidonhedza matombo nemadhi zvichinosvika kuzara dzichitora dzimba dzichizara mudzimba imomo. Vanhu vazhinji vakanga vakarara vakasvikirwa bhozi vakaitika usiku, saka vakasvika vamwe vakafira ipo ende yasliti ipapo zvokuti marescue teams edu ari kuita basa rinoshamisa zvikuru. Nekuti for the last few days it has just been air operations nekuti there is no accessibility. Vamwe ukanzwa stori dzavo, ndakataura nomwe baba vakati ndakanga ndakangobata mwana wangu, ndakatanga ndakabata two wana akaitwa washed away nemamudslides iwawo nemvura yakasimba nematombo. Apa umwe wacho waakanga agumisira akabata akazotadza akatorwa akaenda. Iyewo the last one wakatora ndiyo wakaona bhodhi yake vakagona kumuviga. Asi vamwe vatatu vese, vamwe vaviri ane vanda vanga aina vana vatatu, vamwe vaviri haasati atombozivikanwa kuti kana vakafa mabhodhi zavo ari pati. Saka ndonyaya iri kunyanya kurwadza mhuri. Unongoona misodzi chete kana uchiteerera ndine hama dzanguwo ndokumusha kwangu uchiuya dzinodzichema kuti seneta mutsvangu vana vakafa, seneta mutsvangu ndakaedza kuti ndingasevhe mwana wavo. Asi zvakatadza nokuti madhaka acho aiuya achizara dzimba achizi zvokuti kana kufamba kunenge kwakunetsa. Ava vana masoja edu nemayouth nevamwe vakadaro vari kufamba netsoka long distances kuti vafambe maareas imomo paive nemba vepesipesi vachiedza kutimba kuti vabvise vachibvisa marabhole ivo nemadebris kuti vaone kuti vaone ende vari kuona vanhu akafa 3 meters deep pane madhi yega yega vachichera vachichera vari careful kuona kuti vatore vanhu vagovaviga zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti pane imwe mitumbi yakati wandei yave kuvigwa kuMozambique. Sei pakutorwa matanho akadai?
Vamwe vari kuonekwa mabhodhi zavo vatoo kuMozambique vasvipwa nemvura kusvika kwese uku kuMozambique. Ende machisi ekuMozambique vatoona kuti vaona madead bodies vakaona kuti havangarambi vakangochengeta vakaviga zvakanaka. Ende chetinotenda chikuru ndechekuti anzi vaitora mapicture emabhodhi avaitorawo for identification later.